Izvo zvinhu zvatinoshora zvakanyanya-nyanya jonga. Nokuti zvotaridza kuti hurumende ZANU-PF haina hanya nevana veZimbabwe. Haina zvehanya nezvipuka zveZimbabwe. Tose tinoziva kuti zvipuka zvakaita sezhou, mapere, shoko nezvimwe zvakadaro zvine nzvimbo dzazvinofanirwa kunge dzichigara dzinopindirana nemuviri yadzo. Muchirungu anoti iyo nyaya dzenatural habitat yamaanimals. Haungangowani mhuka pose pose. Ndosaka uchiona kune dzimwe nyika kana nyoka chayo hakuna, nokuti climate dzoko nezvimwe zvakadaro hazvipindirani nokuti kuve nenyoka.
Chii chamunofunga kuti sei hurumende iri kutora matanho iwayo?
Hurumende iyi yagara iri hurumende inoda zvehunhubu, zveudyire dyire. Nyaya iripo jonga ndeyekuti vari kutotengesa mhuka idzi vachipuwa mari voisa muhomwe dzavo vorya variko. Mhiri kwamakonga ukoko kwavari kufa East wa Mugabe, Hong Kong vachidya mari kunana Singapore, Dubai kunedzimwe nyika dzakadaro. Nyaya iripo ndeyekuti vari kutotengesa mhuka. Iye manje ukaenda kumatobo game reserve tengobva muguta guru reBulawayo, shoko chaidzo ndakanzwa imwe shamwari yangu yakaenda po pazuva mashomakura ichiti kana shoko hakusisina, makudo hakusisina, kwai kwangosara gudo rimwe. Nokuti vatora makudo ava neshoko idzi vagara vachitodzitengesa kuChina kuti varye mari.
Asika hurumende iri kuti drought pamwe chetewo nekuwandisa kwenzou ndezvimwe zvezvinhu zvaita kuti vade kudziendesa kunzvimbo dzakachengetedzeka.
Idzo ndo dzinonzi nhema dziri pachena. Tose tinoziva kuti nzou muno munyika dzirimo, asi vanoziva nezvezvipuka nezvewildlife, maexperts ewildlife conservation vanotitaura ivo kuti titori nenzvimbo dzakawanda dzokuchengeta shoo dzedu.